manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vateereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wesvondo kubvumbi 4/2021 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vatenderi vemunyika vakawanda vari kubatana nevamwe pasi rose mukupemberera zuva rekumuka kwaJesu kubva muvakafa kana kuti Easter Sunday. Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCovid-19. Zvino zvinonzi zvaita manyama amire nerongo pachipatara chengoma huru kumasvingo. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vobatana nevatungamiri vedzimwe nyika kuzeya nyaya yehondo iri kuMozambique. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Makristo akawanda muZimbabwe nepasi rose ari kupemberera zuva rekumuka kwaJesu kubva muvakafa kana kuti Easter Sunday vari mudzimba nekuda kwechirwere checoronavirus chauraya nekubata vanhu vakawanda munyika dzakawanda muAmerica umo mune vanhu vanodarika mamiriyoni zana kana kuti 100 million vabaiwa nhomba yeCovid-19 vanhu kune mamwe matunhu vaenda kumakereke. KuAustralia uko kunonzi hakuna vanhu vari kutapurirana chirwere munharaunda vanhu vakwanisa havo kuenda kuchechi pasina matambudziko. Asi kuItaly vanhu vari kukurudzirwa kuti vagare mudzimba senzira yekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19. Vachitaura nhasi paSt Peter's Basilica kuVatican, Pope Francis vaudza vatendi kuti vasarase tariro munguva ino yekuomerwa uye nerima ririko rakonzerwa nechirwere cheCovid-19. Vanhu vashoma vanosvika mazana maviri ndivo vanga vari pachiitiko chanhasi pachityirwa kuti chirwere cheCovid-19 chinogona kupararira. Vanhu vashoma vasingadarike mazana maviri ndivo vanga vari paSt Peter's Basilica apo Pope vanga vachitaura. Kuti tinzwewo zvanga zvichiitika munyika, nhunurai Jena weStudio 7 ataura nevatendi vakawanda ndokutipa nyaya inotevera.
Mumwe mutendi anopinda kereke yeRoman Catholic vaObet Sifile vanoti zuva ranhasi rakavakoshera sezvo riri zuva ravanodzikinurwa mukutadza kwavo. Vasifile vanoti chiKristu upenyu uye vanokurudzira kuti vanhu vabatane sezvimwe zvinhu zvakafira Jesu.
UKristu zvinhu zvinobatika zviri practical vanotitaura nechirungu. Kureva kuti naiyewo muKristu mukugara kwake anofanira kumuka. Kana tiine zviri kuitika pangave pamba anofanira kunge ane kubatana nevamwe.
Mumwe mutendi Sister Esther Kurisa vanoti zuva ranhasi rinoreva kutanga kweupenyu hutsva.
Kwatiri semakatorike kunoreva upenyu hutsva kuti izvoni Jesu akauya kuzotifira nhasi wamuka.
Mufundisi wekereke End Time Message Brother Tenderai Makaya vanoti kumuka kwaJesu kunokosha muupenyu hwechiKristu vachiti vanhu vanofanirwa kumuka vove nematsauriro, mafungiro nemaonero ezvinhu matsva.
Tinofanira kusvika pazvinofa togova nematariro matsva, maonero matsva, mafungiro matsva. Tova uye vene hope yekuziva kuti zvo zvatakapfuura mazviri zvose zvingadai zvaita sekunge zvine simba, but zvinoshaya simba because chaane simba chacho chinokurira chinotyisa muupenyu chakundwa zvinova rufu.
Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches Reverend Kenneth Mutata vanoti chitendero chechiKristu chakazembera parumuko waJesu uye simba rerufu haruchabata mutendi wechokwadi.
Nyaya yekumuka kwaKristu ndiyo yatingati nheyo kana kuti foundation yechiKristu. Pamashoko ekumuka kwaJesu mari vanotaura pamusoro penyaya yekuti kutongera munhu rufu kwanga kwaitiwa kuna Adamu naEva kwapera, simba rerufu harichabati vana vamwari.
Muchunga miri webato guru inopikisa munyika re MDC Alliance uye vari mufundisi va Nelson Chamisa vanoti zororo re Easter richaunza tariro munyika nekuti mwari vane hanya nenyika ino.
Easter inoyi inofana kuunza rujeko kana kuti kuziva netariro yekuti mwari vari mukati mazvo. Patinoti God is in it. Tinotaura kuti mukushata mukunaka mwari vari mukati mazvo.
Vachamisa vakurudzira vanhu kuti vasungirire sezvo paine chiedza munyika.
Ndinokurudzira vana veZimbabwe kuti vazive kuti makata anoshura matero. Zvingaoma mvura bhongodzeke ndiyo garani. Zvingaoma rakwata sekugara tandotaura. Rinototi riite kuti riibve zvakanaka. Risaita mbodza. Asi munozviziva kuti ane nzara anonetsa kuti mirira iri pamoto kana poto iri kuvira. Asi kumirira kune funduzo. Kumirira kunogadzirisa pano. Tichiita kuti tsvage uni tishongedze nyika yedu, tiite nyika yedu poto renyika ibve zvinhu zviende mberi.
Asi vatendi vakawanda vanogara vachirangarira zuva ranhasi nekufumofamba mumigwagwa mambakwedza vachimba havana kuita izvi senzira yekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 icho chauraya vanhu vanopfuura chiuru nemazana mashanu munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Zire zveutano rinoti hakuna kana munhu mumwe chete akafa nechirwere checovid-19 nezuro, zvasiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira gore rapera huchiri pachiuru chimwe chete nemazana mashanu ane makumi maviri nevana kana kuti 1524. Vanhu vasere vakabatwa nechirwere ichi, zvasiyawo vanhu vabatwa nacho vave zviuru makumi matatu nematanhatu zvine mazana mapfumbamwe negumi nemumwe kana kuti 36,911. Vanhu makumi maviri nevana vakapora kubva kuchirwere ichi, zvasiya vanhu vapora vave zviuru makumi matatu nezvina zvine mazana masere nemakumi matatu nemaviri kana kuti 34,732. Vanhu vachiri kurwara vave mazana matanhatu ane makumi mashanu nemashanu kana kuti 655. Pavanhu vachiri kurwara ava makumi matatu nevaviri kana kuti 32 ndivo vari muzvipatara. Uwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba huri kurambawo huchiwedzera, uye vainge vabayiwa nhomba yekutanga kusvika nezuro chiuru zana negumi nechimwe chine mazana mashanu nemakumi masere nemasere kana kuti 111,588. Vabayiwa nhomba kechipiri sezviri kurudzirwa navana chiremba vave zviuru makumi maviri nemazana matatu nemakumi maviri nevanomwe kana kuti 21,327. Mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka pachipatara chinochengeterwa varwere vepfungwa chengoma huru kumasvingo. Vanoti zvivakwa pachipatara ichi zvaparara uye vakoti vashoma. Mashoko aya anoenderana neakataurwawo nemuteedziri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro pavakashanyira kuVictoria Falls vakazvionera pamunhu sefodya kuti zvipatara zvakawanda zvehurumende zvaparara. Kunyange hazvo takatumira mibvunzo kumutauriri webanzi rezveutano vaDonald Mujiri tichibvunza nezvemamiriro akaita zvinhu pangoma huru, vanga vasati vapindura mibvunzo iyi pataenda pamhepo. Asi mukuzeyanya iyi tabata vaDongo.
Ane dambudziko guru, dambudziko iri rinotoda hurumende kuti hurumende nemamwe mapazi anoshanda akazvimirira vaise musoro pamwe chete vakwanise kugadzirisa dambudziko riri pangoma huru. Pangoma huru pari zvinezvi tichitaura kudai, riripo zvinhu zvinonyadzisa, zvinhu zvinoshunguruza, zvinhu zvinorwadza kutarisa. Kana ukafamba uchiona pari kugara vana mukoti, ukafamba uchiona pari kushandira vana mukoti nana chiremba, ukafamba uchiona pari kugara varwere vari ipapo, chimiro chiripo hachina kumira zvakanaka.
Zvivakwa zvacho zvakamira sei?
Mukatarisa mamwe maodzi haana madoo chaiwo, haana mawindo, infrastructure iripo haichataridzike sekuti panhu panganzi pari kugara varwere panhu panganzi pari kushanda vana mukoti navana chiremba hazvina kumira zvakanaka masiling ari kudonha zvino zviripo zvinorwadza zvinoshungurudza kuti tingati nenguva yatiri inei tingaona chipatara chakadaro chechinge chine status yakaita sezvachiri zvanhasi
chingava chii chiri kupa kuti chipatara chiite kunge chava dongo
pangoma huru pane dambudziko rekuti hapana ratingati hospital board rinofanira kunga richitarisa mamwe matambudziko aya kwenguva yakareba zvekuti tinokurudzira kuti kudai hurumende yakurumidza kuisa bhodhi iri zvinhu zvakwanisa kugadzirisika nekuchimbidzika nekuti pari kutamburwa zvakanyanya totarisa even machine yekuwachisa zvevarwere laundry machine dzakafa dziri kushanda
saka vanowacha sei manje
vari kushandisa kuwacha nemaoko totarisa zvakare namukoti pavari kushandira tichitarisa varwere vari ipapo vanova varwere vanoda security yakanyanya nekuti vamwe vacho vanenge vari violent vamwe vacho vanenge vachida kutotiza vamwe vacho vanoda kuita masuicidal asi mamirira akaita zvinhu ipapo haana kutigutsa haana kumira zvakanaka pari zvinezvi uye ngoma huru tiri kuona paine rimwe dambudziko guru rekuti hurumende haisati yai painonzi status yekuti ngoma huru idistrict hospital here iprovincial hospital here icentral hospital here
zviri kukonzera dambudziko rakaita seizvozvo
iri dambudziko riri kuita kuti even hurumende painonge ichialoketa mari mafunds anoenda kuzvipatara zvakasiyana siyana ngoma huru inoonekwa isina payakamira kuti ipiwe mari yekuti ikwanise kuita mabasa anosimudzira chipatara ichi chipatara chakakosha chipatara chinoda kuti tiise musoro pamwe chete semazimbabweans sehurumende kuti matambudziko aya agadziriswe pane dambudziko zvakare rekuva ana mukoti vedu vakadzidzira vatoti mamental health nurses vashoma shoma zvakanyanya pachipatara apa
izvozvo zviri kukonzerawo matambudziko akaita sei
zvaita kuti vashoma ivavo varwadziwe vave neburnout pakushanda kwavo zvinorwadza so tiri kuti kuhurumende ichi chipatara chinotarisirwa kuti chinoda kuti chipihwe mari yakawanda mari inoita kuti chiitwe refurbish chigadziriswe environment igonakawo tigoonawo varwere ava vachikwanisa kunga vachifefeterwa vari muchipatara ichi otherwise mukasvika ipapo munonzwa tsitsi munorwadziwa varwere vari kurara pasi hapana mametresi hapana mawindo hapana madoo hapana mascrini
saka vakoti vanoita sei kuti varwere vasatize
ana mukoti vanorara vakarindira padoo kuti varwere vamwe vangakwanisa kubuda vechitiza
mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vari parunare kumasvingo vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 pm pamasaisai anoti 909 am 4930-6170 ne 7270 kHz pa shortwave mazuva ose munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 am 4930-6040 ne 15460 kHz pa shortwave vamwe vatungamiri venyika dzemusadak kusanganisira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa svondo rino kuti vaite musangano wechimbi chimbi kana kuti extraordinary meeting of the SADC organ on politics defense and security cooperation wekuzeya kuti vangatore danho ripi kuMozambique uko kune vakapandukira hurumende vanotsigira chikwata chinopfurikidza mwero cheIslamic State vari kuponda vanhuwo zvavo vari kupinda musangano uyu vanosanganisira mutungamiri weBotswana vaMogwetsi Masisi uye mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa kunyange hazvo SADC iine chibvumirano kana kuti Mutual Defense Pact of 2002 chekuti imwe nyika ikarwiswa dzimwe dzinopindira nyika dzekuchamhembe kweAfrica hadzisi kuratidza chido chekubatsira Mozambique pari zvino vachitaura nevatori venhau muHarare mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vakati Zimbabwe haisi kuzoita zanondega kupindira hondo yekuMozambique asi ichatora matano iri pasi peSADC Mukuzeya nyaya iyi, Tabata mkuru erimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights NGO Forum, Dr. Musa Kika.
Nyika dzedu dzemu SADC dzikasabatana kuti dzigadzirise nyaya iri kuMozambiki. Tese tinobatwa batwa nenyaya iyoyo nekuti tiri pedyo tiri vavakidzani zvataiona zvatakamboona ku West Africa nekune dzimwe nzvimbo ndezvekuti tikaregerera nyaya materrorist attacks seiri kuita kuMozambiki chenderera mberi hazvigumire ikoko chete zvinopedzera zvauyawo kunyika dzedu South Africa, Zimbabwe, Botswana.
Saka poitwa sei?
Zvakakosha kuti vatungamiriri vedunhu redu reSADC vange vachibatana vachiisa pfungwa pamwe chete nekuisa maresources pamwe chete kuitira kuti tikwanise kubatsira hurumende yekuMozambique kudila nenyaya iri kuitika ikoko.
Vamwe vari kutiwo dei Zimbabwe yangopindira yega nekuti iri pedyo pedyo neMozambique tichitarisa kuti varwi verusununguko vainge vari munyika iyi vachiti semaoniro avo SADC iri kudya manonoko. Munoona sei?
Hongu zvakakosha kuti Zimbabwe inge ichibatsiridzana nehurumende yeMozambique. Asi takatarisa makuriro akaita dambudziko ririko, zvino tinetsei kuti Zimbabwe inge ichibudirira pakubatsira Mozambique iri yega. Zvakakosha uye zvakatinakei kuti nyika dzedu dzemunharaunda yedu dzibatane dzibatsirane neMozambique pamwe chete. Saka zvakakosha kuti tive tine a SADC position as opposed kuti nyika yedu yeZimbabwe ive iyo inoenda kuMozambique yobatsira. Zvakakosha kuti Zimbabwe neMozambique zvibatsirane zviri vaviri, asi tinoda kuti dzimwe nyika dzese dzemuSADC region dzinge dziripo zvekare. Nekuti haisi nyaya diki yatakatasana nayo kuMozambique.
Avo vanga vari mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum, Dr. Musa Kika, vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gavna wedunhu reFlorida muAmerica vaRon DeSantis vatara kuti kuputsika kwedhamu rairasirwa mvura yakasviba ine phosphorus nenitrogen neimwe kambani yaigadzira fotereza kunofanira kutorwa sechinhu chinofanira kugadziriswa nechimbi-chimbi sezvo zvichigona kukanganisa utano hwevanhu vakawanda. Vanhu mazana matatu muguta reTampa Bay vakatotamiswa kubva mudzimba dzavo nemuswe mugovera mushure mekunge veFlorida Department of Environmental Protection vaona mvura ichierera kubva mudhamu rine mvura ine tsvina iri ichienda mugwagwa nemudzimba nemuswe chishanu. Mafashamu emvura akakonzera kuyerera kwemadhaka kubva mumakomo muIndonesia akauraya vanhu 23 uye akasiya zviuru nezviuru zvevanhu zvisina pekugara. Kuedza kununura vamwe vevanhu ava kunonzi kurukanganiswawo nenyaya yekushayikwa kwemagetsi uye migwagwa isiri kufambika. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, ndinomugamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega-rega. Ine ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro navalikani muvhamba vesangano rePlatform for Youth and Community Development Trust, iro rine zvirongwa zvekupa vanhu ruzivo nezvechirwere cheCOVID-19. Vamuvhamba, ndinomugamuchira muchirongwa. Sesangano riri kushanda kumaruwa, tiudzewo maonero enyu pamusoro pezvinyaya yeruzivo. Mungati vanhu vari kumaruwa vari kunzwisisa here zviri kuitika munyika munyaya dzekudzivirira kutekeshera kweCOVID-19 kunyanya chirongwa chekubaya vanhu nhomba?
Yeah, thanks Mike. Tichitarisa pakumaruwa kunoku vanhu vari kunzwa zvakanyanyisa munyaya dzekudzivirira nekubaya nhomba. Chinoitika kuti zvidai matarisiro andirikuita sei ndichiti vanhu vavakunzwisisa kudzivirira kwekutechera kweCOVID kunyanya kuchirongwa chekubaya vanhu nhomba ndechekuti tikatarisa kune nzvimbo dziri kunoku manesi vamwe vakatobayirwa. Samanesi vanhu vanovimbwa nenharaunda kuti ava ndo vanhu vedu because kuchipatara tinoenda unoziwa kana mishonga ya tinopiwa ndiya ino tu subscribe wa nima nesu kutichakaza kande wa notipa uyezi takata ya sawa kutanga kutanga tanga chaiko kufeka maski kwa ito neza wanwashinji ajiti ndika feka maski kufema kodini kundi neza pati mazua anu kuna watu wanwashinji vato chaira kare kare kuna kumaru omuna ito feka maski na hato wana msoja kana mpurisa chiru maski vato kwanza kuchinja na waro ya hivi ndoto kutisa ndina ayo ndoto pa umu ofeka asima swano ndo natu mwenu umu paninga ari aninga atu wani maski uye kuungana wana wacha inku uungana satuku natupanyaze kutzivi lao chiru ye kutekeshara kwe COVID-19 vanhu vakunzvinhu zvisisa
sesangano zvizva muri kuita mukudzidzisa vanhu nezvechirwere cheCOVID-19 pamwe nenhomba dziri kushandiswa munyika.
Tiri kuita zvidzidzo zvakawanda. Takaita zvirongwa zvakawanda. Tanga chimwe chatakaita takadzidzisa vakuru vedu kuti vakwanise kushandisa social media. Takaita yatinoti online WhatsApp training kuti vanotora sei mupikicha uye kuti vanofamba sei munharaunda vachiita observe and monitor like kumarufu kunohorwa zvikafu zvego kunohorwa zvikafu social welfare voedza kuudza vanhu kuti vaite yatinoti social and physical distance chero vakadamwa vamutsedzi vanofanira kusiyawo gepu rakataurwa neveutano kupfeka zvimbonya muromo kusanitizer tirikubatsirawo kunyora nyaya dzichibuda paFacebook tinobatsirawo kunyora nyaya dzichibuda paTwitter tinopatsirawo kunyora nyaya dzichitefengwa neredhiyo yatinayo kunoku inonzi vemuganga community radio zvese izvi hatisi kuita tega tiri kushandawo neamwe masangano tichinyanya kutevedzera mashoko eMinistry of Health and Child Care neve World Health Organization kuti tinge tichitaura mashoko ane chokwadi.
Aiwa, takunza zvakanaka. Nguva ndiyo yadyanana vamuvhamba. Petai huri kuredu nekuudza vateereri kuti vanoda kuwana ruzivo ruzhinji nezvezvirongwa zvamuinazvo vanokwanisa kubatai sei.
Isusu seplatform for youth and community development. Kuvateereri, ndinoda kuti COVID-19 is real, but together tinokunda, especially kana tikakwanisa kuita observe zvinotaurwa ne the Ministry of Health and Child Care, totevedzerawo zvinotaurwa ne World Health Organization, totevedzerawo zvinotaurwa na mbuya utano vanogara munharaunda dzatinogara, totevedzerawo zvinotaurwa nenyika. Even kana president is always there, he's always updating, he's always encouraging the nation. Saka ndomashoko atini, ndomashoko andinawo. Then it's also a platform for youth and community development. Tine ma offices edu ari pachecheche uyezve vamwe vanotida vaya vanotibatawo paFacebook page redu Platform for Youth and Community Development Trust PYCD. Uyezve vanogona kutibatawo pavemuganga community radio station paFacebook page pedu ipapo. Kana vanoda kufona panhamba vanogona kufona panhamba dzinoti 0774-548-037 0774-548-037. Tokwanisa kukurukura ipapo tichibatsirana maita basa.
Muri Zimbabwe mabva kunzwa kuna valikani muvhamba vesangano replatform for youth and community development trust. Tinotenda vamuvhamba nekupinda muchirongwa. Nguva ndiyo yadyikana namuri yeZimbabwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti tiri kusangana zvekare nemusechipiri pachirongwa Live Talk The Connection. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Michael muri yeZimbabwe. Tosangana nemusechipiri. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondipa simba.
Maneru akanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande. Nasi vatenderi vechikristu vari kucherechedza zuva rekumuka kwa Jesu Kristu. Takumbira mufundisi Oliver Mandisodza kuti vatipewo mashoko avo pazuva ranhasi.
Ndinokuasai mose valiwa vatereri,
sei zuva ranhasi richikosha zvakadai kuvakristu?
Zuva ranhasi rikubatana nemakristu pasi pose tichipemberera zuva rokumuka kwaishe wedu nemuponesi wedu Jesu Kristu. Izuva rinokosha munhoroondo yepasi rose. Zviuru nemazviuru zvemakore apfuura, apo pakamuka pakaitika chiitiko chisina kumbogara chakamboitikazve chekumuka kuupenyu kwemuranda mwana wamwari Jesu Kristu.
Mungatiudzawo zvakaitika?
Tinotarisa musoko ramwari tikaona takanzwa zvinhu zvakawanda muzuva rekuvakwa kwaJesu muguta reBhetirehemu mukuru waakaita mararamiro akaita panyika mwanakomana wamwari atora kuzvideredza akaita munhu. Tinoona zvakare kutambudzika kwake kwakaitika akarwadziswa panyama mupfungwa mumweya wake akashungurudzika zvizhinji kusvika aroverwa pamuchinjikwa.
Kuroverwa pamuchinjikwa kwaJesu Kristu kunotiratidzei?
Pamuchinjikwa tinoona wayana yaMwari ichizvipa nekuzvipira kufira matadzo edu. Tinoona achibvuma kuurawa. Tinoona pfungwa yaMwari ichibuda pamuchinjikwa yakatarisana nepasi rose. Zvino tokusvika panguva ino patiri kunzwa kuti mudzimai Mary wakamukira kuenda kumarinda akaenda parinda rakanga rakavigwa Jesu aripo achichema nekushungurudzika zvizhinji. Zvingadaro nesuwo kudai munguva ino yeCovid ino tisingakanganwi kuti nenguva yaCovid iri kutinetsa takashungurudzwa nedenda iri kudara gore rechida kutopinda mugore rinenge rechitatu tine kushungurudzwa kwatanga tiri zvichienderana nenguva yatati tainai nekuti madzimai anga achirwadziwa nezvakazvaitika muguta.
Ko iko kumuka kwaJesu kunorevei?
Pakumuka kwaJesu zvinoreva zvinhu zvakatowandei muchikristu. Patiri kubvunzwa Jesu uri kubvunza kuti muri kuchemei, munotsvaka aniko, mungatsvaki here mupenyu kubva kuwakafa?
Chikonzero chekupemberera zuva ranhasi ndechipi?
Zvino tinacho chikonzero chekupembera nekuti nemasoko ekumuka kwemwanakomana waMwari. Mudzidzisi wedu wamuka, mudzidzisi wedu mupenyu, wakunda rufu, wakunda zvese zvinorema zvenyika ino, wakunda kunyadziswa, wasimudzirwa zvizhinji sezvanotaura musoko rake kuti Mwari vakasimusimudza kuti ani naani unotenda kwaari agwane upenyu unorarama. So tinotenda kuti kana tichitarisa zuva ranhasi tokupemberera kupiwa zvomwe mukana mukati moupenyu hwedu.
Munoti kuva Kristu wose mufundisi mandisotsa?
So kumakristu mose kana tanga takasuwa tichisuwa tichinetseka, aiwa nhasi uno zviri kunzi Ishe wedu ari kumuka, tokupembera kupiwa zvomwe mukana wekuti tirambe tichiita ukama naye, tachiyanana naye nekuti mupenyu. Jesu mupenyu, haana kuramba akazorora kana akarara. Ishe wedu wakamuka, Ishe wedu mupenyu. So mudikani uno tikutaura kuti pane zvose zveupenyu zvingadaro zvanga zvichitinetsa kana kutishungurudza, aiwa tine tariro yekuti tinokunda naJesu, tine tariro yekuti tinoenderera mberi. Isu wacho wapenyu tiripo, ngatigadzirisei upenyu hwedu naMwari, tive neukama naJesu uyu nekuti unotaura kuti aiwa ndiri mupenyu ndiriko. Ndinotenda Mwari, ndinotenda Mwari wakuitirei zvakanaka wadikani.
Vateereri, ngatisanganei zvekare zvondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero. Kana muine mibvunzo kana zvimwe zvamunoda kugovana nevamwe vateereri, tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba inoti +1 302 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande, ngatisanganei zvekare zvondo rinouya.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. MaKristu akawanda pasi rose ari kupemberera zuva rekumuka kwaJesu kubva muvakafa kana kuti Easter Sunday vari mudzimba nekuda kwekutyira kupararira kwechirwere checoronavirus. Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCovid-19. Zvino zvinonzi zvaita manyama amire nerongo pachipatara chengoma huru kumasvingo. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vobatana nevatungamiri venyika dzemuSadak kuzeya hondo iri kuMozambique. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhaudze isiNdebele.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zitobo, siyela mugela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wola mngela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 4 kumabasa 2021 uGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abalandeli bokholo lwesiKristu bakhala ngokungayi ezindlini zokukhonza uNkulunkulu.
Sivuseleleka kuwona lawa ama-gatherings. So iCOVID-19 le isithombanisile kakhulu.
Abafundisi bathi basebenzisa indlela eziningi zokuxhumana labalandeli nesikhathi sekhefu lePasika.
Injongo zePasika besizihambisa ngeFacebook, kwesinye isikhathi ngeZoom.
Inkokheli yeSouthern African Development Community ithangele ukuba iza kwenza umhlangano weSADC Organ on Politics, Defense and Security kunsukwana ezilandelayo, ikhulumisana ngokwenzakala kwele Mozambique lapho kulamalwe cacha e-Islamic State abulala abantu mahlayana. Isizalwane seZimbabwe sesilungisa ukudla kwesintu.
Ukudla engilakho okwamanje ngilokudla okugoqela amazambane, amathakada, indlubu, umfushwa wolude, umfushwa wendumba.
Sizalethulela ezamasiko, ezabatsha kanye nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Abantu abaningi bathi kubazwisa ubuhlungu ukuthi lonyaka umnyaka wesibili besehluleka ukubuthana ngobuningi babo ezindlini zokukhonzela uNkulunkulu ngenxa yomkhuhlane weCOVID-19. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Umnyaka ogcweleyo abantu bengahlangani njengalokhu ababekwenza kungakaqhamuki umkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe, lapho osubulele abedlula inkulungwane lengxenye 1524 elizweni. Okwamanje uhulumende uselwisana lomkhuhlane lo ngokuhlaba abantu amajekiseni okuzivikela kugciwane le-coronavirus. Okwamanje asebehlatshwe okokuqala bedlula inkulungwane ezilikhulu 111,588, kuthi asebehlatshwe okwesibili bedlula kancane inkulungwane ezingamachumi amabili 21,327. Konke lokhu kwenzakala ngesikhathi bekhala abalandela ukholo lwesiKristu abathi umkhuhlane weCOVID-19 ubathwalise nzima njengoba bengavunyelwa ukwenza imihlangano elabantu abaningi. Omunye wabo nguMpongeni Ncube, umculi wengoma zokholo lwesiKristu kuqembu leTender Voices Duet.
Bese sijayele ukuthi ngasona lesi sikhathi abantu siyangena imango ethile, abanye besiye ezintabeni, abanye besiyalala emachurch, abanye besiya phesheya kwamazwe bezama ukuthi behlangana bethokozelela umkhosi wona lowo we-Easter. Manje iminyaka leyi edlulile emibili kasibonanga kusenzakala khona lokhu ngenxa yomkhuhlane lowo umbhuqazo osukhona weCOVID-19. Sokusenza umkhuba lowo ebese siwujayele ube nzima kangakanani.
Uncube uthi umkhuhlane weCOVID-19 ubaphazamise kakhulu. Unkosikazi Sihle Dlamini uthi lanxa bekuzwisisa okuthiwa nguhulumende ukuba abantu baphile ngendlela evikelekileyo, ukuqhamuka komkhuhlane weCOVID-19 sekubalethele inkinga eziningi kwezokholo.
Usually thina sivuseleleka kuwona lawa ama-gatherings. So iCOVID-19 le isiphambanisile kakhulu ngalesi sikhathi se-Easter. Abanye bethu sebesiwa kakhulu esiKristwini.
Unkosikazi Alice Milanzi uthi bekule mihlangano elabantu abambalwa lonyaka bethakazelela ikhefu lePasika.
Kuma-churches kube lamaphungwezi kwezinye indawo, kwezinye indawo awuzange kwaba khona, but abantu abazange banjani, abazange baminyane, ba-sanitize izandla, bagqoka ama-mask. thatha ama temperatures onke umuntu selandelela ukuthi eng temperature awungene church nxa kungekho konke lokho at least umthetho sikwanisile ukulandela
umnumzana Ishmael Sibanda yena uthi bakubone kufanele bazilandele lezo ziqondiso zikahulumende ezokuthi akumelanga abantu babuthane
iEaster yalonyaka ifana njalo leyo umnyaka lo ophelileyo ngokuba sekule mthetho eminingi ningi masihambe ema church lento yokusanitizer social distancing njalo asikwazi ukuhamba sivakatshelana lezihlobo labangane njengasensukwini hayi kubhane lolu sitshintshile sibili kakhulu
ngaphambilini kwaleli khefu le-Easter uhulumende uhle wakubeka sobala ukuba kavumeli imibuthano yabantu ngesikhathi sekhefu leli ngenxa yokwesaba ukuthi kungamemetheka ngamandla umkhuhlane we-COVID-19 elizweni ngimele istudio 7 ngiseharare ngingu-Mavis Gama
njalo abafundisi bokholo lwesiKristu bathi kumele abantu balandele uNkulunkulu loba umhlaba wonke jikelele ubhekane lomkhuhlane we-COVID-19 okwenza bengahlangani ezindlini zokukhonza bathi ziningi indlela abahambisa ngazo ilizwi likaNkulunkulu umfundisi Sinda Ngulube webandla le-Brethren in Christ Church uthi benza inkonzo ngendlela ezijiyeneyo ngesikhathi kumemetheka umkhuhlane we-COVID-19
lonyaka kube lomahluko omkhulu xa sikhangele inkonzo zePasika uNkulunkulu wemuhle kithi ngoba senelisile ukuthi sihlangane yebo loba sibalutshwana ngoba iprotocols zeCOVID-19 zithi kumele sibe ngu-50 enkonzweni bebehlangana abantu ezinkonzweni ngawona lawa amanombolo amancane angadluli 50 kodwa kwesinye isikhathi kungene ama sessions kumbe izinkonzo ezehlukeneyo xa abantu ibandla labantu abaningi kungangena ezimbili inkonzo kumbe ezintathu bethakazelela lesi sikhathi sePasika ngoba kithi njengamaKristu kuqakathekile ukuthi sithakazelele leli langa kumbe lesi sikhathi sePasika ngoba yisikhathi lapho inkosi yethu Jesu Kristu eyahlupheka yafika ekufeni ngemva kwelanga lobuthathu yavuka kwabafileyo yikho ke sibonga lokhu ukuthi indaba yesindiso yapheleliswa lapho Jesu evukile kwabafileyo kanti namhlanje silethemba lokuthi lathi njengabantwana bakaNkulunkulu abakholwe kuKristu Jesu silokuphila okungapheliyo
uNkulube uthi basebenzisa inkundla ezijiyeneyo ezinjengeFacebook, iZoom lokunye njalo lomsakazo kwaZulu.
Injongo zePasika besizihambisa ngeFacebook, kwesinye isikhathi ngeZoom. Lolu hlelo lweZoom luyasiza kakhulu kulabo abaku-network nalabo abenelisa ukuthi bathole ama-data bundles. Kwesinye isikhathi bona lamafoni abehambisa izindaba ezimangalisayo ezokuphakamisa ubukhulu bukaNkulunkulu sithakazelela lesi sikhathi sePasika yikho siyambonga umlimo loba kukhona iCovid kodwa lezi ndlela ezintsha zokufakaza zokuhlakaza ivangeli njenge-internet kusisizile kakhulu yebo kambe abanye abakhatshana emakhaya kungaba nzima ukuthi bathole lezi nkonzo zisenzakala kodwa bazazithola loba sokudlule isikhathi esithize njengebandla labazalwane kuKristu eZimbabwe sile radio ministry yethu amagugu evangeli eyo esisebenzisayo ukuhambisa izindaba zevangeli lokhu kwenza ukuthi injongo yePasika ifinyelele khatshana lemaphandleni kalula ngomsakazo weradio.
Umfundisi Rafael Mthombeni ohlala eDallas, Texas kule Melika uthi uqhakathekile ukuzwisisa usuku lokubulawa lokuvuka kukaJesu. Umthombeni uthi kulabanye abantu abathandabuza ukuthi uJesu wavuka. Uthi uJesu ukhona.
Namhla kungesonto ngikhuluma ngokuthi ithuna livuliwe ilitshe ligiqiwe uJesu uvukile. Indaba yona le eyokufa, eyokubanjwa, eyokuthonisiswa, eyokubulawa lokufa kukaJesu. Indaba engathi kayizwisiseki. abantu abanengi abayikholwa, abantu abanengi bakholwa ukuthi abafileyo baphansi, abantu abanengi bakholwa ukuthi abafileyo sebefile, abantu abanengi bakholwa ukuthi osedlule kulomhlaba usedlule. Kodwa ke indaba kaJesu iyasuka ibaluleke kakhulu ekutheni yona ima ididandalaza ukuthi wabanjwa, wahlukuluzwa, wabethelwa, wafa, kwabonakala ukuthi usefile, kwezwakala lokuthi usefile, walala ethuneni kodwa waphinda wavuka. Bonke abantu bazavuma esihlalweni sayenalo uJesu ozabahlulela yilona lo ngemsebenzi yakhe. Abalungileyo baye esandleni sokudla, ababi baye esandleni sokunxele, ukwenzela ukuthi umhlaba lo ube sekuthokozeni okungayi kuphela. Labo abalungileyo bathokoze kokuphela, labo ababi bahlupheke kokuphela.
Abantu abadingi kwele Zimbabwe balinanza ikhefu lePasika ngendlela ezijiyeneyo. Abanye ngabahlangana labangani lezihlobo emaphandleni, abanye njalo benza abakufisayo emadolobheni.
Inkokeli yeSouthern African Development Community ikhangelele ukuba iza kwenza umhlangano weSADC organ on politics, defense and security kusukana ezilandelayo. Ikhulumisana ngokwenzakala kwele Mozambique lapho kulamalwe cacha e-Islamic State abulala abantu mahlayana. Iphephandaba leSunday Mail libika ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa, umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa, umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana bazangena umhlangano lo kulandela ukuhluthunwa kwedolobho lePalma eliseduzane lesakhiwo esikhulu senkampani yeTotal eyaziwa ngokulungisa amafutha ezemota lokunye. Ilizwe laseSouth Africa kubikwa ukuba selizama ukuhlenga izizalwane zalo kuleyo ndawo. Kubikwa ukuba amalecacha la angagcina engena kwele Zimbabwe nxa amazwe asemhlubulweni weSouthern African Development Community engakhokhanga ibutho amanyana alwisana le-ISIS. Singakangeni kusigaba esilandelayo siye sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuba sokulabantu abedlula izigidi ezilikhulu lamashumi amathathu 131 million asebehlolwe emhlabeni wonke jikelele bathokalakala bele COVID-19. Sithi sokubhubhe abafika phose izigidi ezintathu 2.8 million. Inhlanganiso ye-Africa Centers for Disease Control ithi i-COVID-19 isibulele abantu abedlula inkulungwane ezilikhulu 116,000 phakathi kwebedlula izigidi ezine 4.2 million abahlolwe batholakala belo mkhuhlane lo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Lingalitshona njani izulukandaba lapho likhona endaweni zonke zomhlaba ezijiyeneyo kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu zisuku zonke. Namhla sikhuluma loMartin Mlilo. UMartin Mlilo liyamazi sibili ujalo ukuthi asichazele amazwi. Ye, sizokuthiwa ke useqalise uhlelo lwakhe lokulungisa ukudla kwesintu. Siyakwamukela kuhlelo baba Mlilo.
Yebo, lisanibonani baba Dosi.
Ye, kunjani baba?
Ngiyaphila njani?
Hayi, siphilile. Akusitshele lapha sizokuthiwa ke sokulokudla kwesintu osukulungisa. Ikudla bani lokho?
Ye, ukudla engilakho okwamanje ngilokudla okugoqela amazambane, amachakada, indlubu, umfushwa olude, umfushwa wendumba. Ngisephezu komsebenzi njalo okuthola idobi lalo silenze kibe isichazamazwi futhi.
Ye, so likwenzelani konke lokhu baba Mlisho?
Sikhumbuza abantu bakamthwakazi, sizwe sikamthwakazi ngokudla okuqinisa umzimba, ukudla okulohlonzi, ukudla kwesintu, ukudla esikhule ngakho,
kathi futhi asikhumbule babuze ukuthi lokhu kudla ikudla okulomkanjo okanye ngithi mina ikudla kwesintu esikhuphe ngakho ukudla okuqubethe izinto ezibalulekileyo emzimbeni womuntu. Ingakho sikhumbuza abantu ukuthi kasibuyeleni kulezi zinto eziyikudla futhi ezizosincedisa ukuthi zilwe lemikhuhlane emzimbeni yabantu.
Ye, siyabona njalo ulamacimbi kuzobuya lamathakada. Akutshela abantu ngalokho.
Ye, amacimbi khumbula ukuthi ukudla kwesintu esikubona egangeni ngesikhathi nxa kusesekubona kunengi ngesikhathi sakho. Sikugole, sikupheke, sikuwomise. Lokho kudla ke sikudla isikhathi esiningi ngesikhathi sebusika nxa amacimbi engasesegangeni. Njengoba sengike ngachaza ekuqaleni ukuthi ikudla kubaluleke kakhulu emzimbeni womuntu. Ngaleso sizathu sigqugquzela okanye sifithizela abantu ukuthi kababuyele ekudleni kwesintu okuyikho kwakhe imzimba. Kanti futhi njalo akulamkhuhlane njengalokho okuningi esicabanga ukuthi ikudla okumnandi kodwa ingaphakathi yomuntu kuyibulala. Kanti futhi njalo kuyafana lawo amathakada lawo siyafithizela kangako ukuthi abantu kababuyele azibuye emasisweni.
Ye, nxa ungavalisa abantu akubatshethi bangakuthola njani ukuze bethole khonokho kuhle.
Hawu, siyabonga kakhulu abalaleli okanye abalandeli besichazamazwi kunye nabalaleli abafibathole lokhu kudla. Bangiyatholakala kunombolo zocingo ezithi 071 783 4130. Ngizophinda njalo 071 783 4130. Inombolo zocingo.
Ye, phosa amazwi okugcina baba.
Amazwi ami okugcina ukuthi ebantwini bakamthwakazi siyisizwe sikamthwakazi kasibuye emasisweni kasibuyeleni ekudleni kwethu kwesintu siphile njengokuthi besiphila njani kudala kuzosisiza lokho. Kanti futhi lezi zinto kaziduli kungasondela imali esingayisebenzisa kwezinye izinto kanti futhi kuzosenza futhi sibe nempilakahle engcono kakhulu.
Ye, sithathele ithuba ukuthi sibonge ubaba uMartin Mlilo owesichazamazwi. Baba Mlilo uwenza okwesintu sibili okunye okumangalisayo. Sibonge kakhulu Mlilo ungathinela kusasa baba. Ye, Zulukandaba sinethemba lokuthi sihlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Sinesizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNisfanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyathemba libe lekhefu elihle elebhasika.
Usiphatheleni lamhlanje?
Izaba lalapha umbhalo sikhangela ukuvuka kwaJesu. Luke chapter 24 uthi kodwa ngosuku lokuqala lweviki emadabukakusa bafika elibeni bephethe amakha ababewalungisile. Bafumana ilitshe ligiqiwe elibeni. Kuthe bengena kabasafumananga isidumbu senkosi uJesu. Kwathi besadidakile ngalokhu amadoda amabili ema labo embethe ingubo ezicwazimulayo. Besaba bakhangela phansi. Amadoda athi kubo, lifunelani ophilayo kwabafileyo na? Khumbulani ukukhuluma kwakhe kini eseGalile esithi indodana yomuntu kumele ukunikelwa ezandleni zabantu abayizoni, ibethelwe, ivuke ngosuku lwesithathu. Ngakho ke funa sikhangeleni lindaba. Indaba yokufa lokuvuka kukaJesu indaba eqakathekileyo kakhulu ngoba ivangeli lesiKristu limi ngaphezu kwaleyo ndaba. Akula enye into emisa isiKristu ngaphandle kokuthi iqiniso lokuthi lokuqiniseka ukuthi uJesu wafa waphinda njalo wavuka. Indaba lokhu kuqakathekile. Okokuqala, siyakwazi ukuthi nxa sikhangela ukuthi umuntu kuGenesis isono sayihlukanisa umuntu loNkulunkulu. Ngakho kwakudingakala umhlatshelo ofaneleyo owawungagcwalisa ukuthi uNkulunkulu kulu aze athethelele abantu izono zabo kwakudingakala imvu engalasici siyabona ukuthi kwaqala ke uNkulunkulu wadinga kubo Noah wadingakale kubo Abraham wadinga kuma prophets kodwa kuzange kutholakale umuntu owayefanele engalasici ukuthi enze lokho ilizwi likaNkulunkulu liyakhuluma kuIsaya ukuthi uNkulunkulu waze wasindisa yena ngesandla sakhe kuthi ukuthi nxa sikhangela lindaba sinanzelela ukuthi uNkulunkulu wasebenzisa umntana kho uJesu Kristu ukwenzela ukuthi abe nguye osikhululayo osindisayo ngenxa yokuthi wakwanisa ukuthi ngokuphila kwakhe eyinyama kazanga wone kazanga abe lesici lalaba abambethelayo badinga amacala kodwa siyakwazi ukuthi iBhayibheli ithe ekugcineni bamfica engalasici kodwa ke abakhokheli bebandla ngaleso sikhathi bathi bona hayi umbethelenini ngenxa yokuthi uzithena ungumntaka kaNkulunkulu ngakho siyabona ukuthi uJesu akulasici lobesodwa ayelaso wabethelelwa into eyayingasoqiniso wabulawela into eyayingasoqiniso kodwa uNkulunkulu wayekuhlelile ukuthi kube njalo ngenxa yokuthi wayevele edinga imvana umhlatshelo ongasoze ube lesici ngakho sasikhangela ukuthi singakhayela kuTestamente elindala kwakusiba lemfanekiso behlaba izimvu ngakho siyananzelela ukuthi uJesu Kristu wagcwalisa ke khonokho wabethelwa ngesiphambanweni wathwala izono zomuntu wonke ukwenzela ukuthi ngabe kungubani oza kuNkulunkulu edinga ukuthethelelwa uyakuthola okwesibili ukuvuka kwaJesu kwabafileyo kusho ukuthi wanqoba ukufa ngakho lezo zinto ezimbili ziqakathekile nxa sicabanga iPasika ukuthi uJesu wafa wathwala izono zethu kodwa kwesibili wanqoba ukufa ukwenzela ukuthi lo mthetha ukuthi abe yinkosi nomsindisi layo uzanqoba ukufa
akuyiphethe mfundisi
baba igama likaJesu siyathandaza kulabo abanilaleleyo baba abathethelela izono zabo ubagese ngegazi lakho elachitheka eCalvary ubavumele nkulunkulu wami ukuba amagama abalotshwe ebhukwini lokuphila okunaphakade ngegama likaJesu amen
lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungamile Nkomo
siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo ungatinela kusasa Ngomanje sonke isikhathi sohlelo lwabatha.
Ngali tshona njani umthokazi omuhle zimpapo omuhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethula namhlanje igama nguMaigobe namhla kuhlelo sixoxa loThonela Ishoko osakhulayo owasungula uhlelo lweClean Up Campaign uhlelo loluso lutholakala emadolobheni atshiyeneyo elizweni njalo selusize abatsha abaningi ngokubafundisa okuningi ukuthi bangathola njani indlela zokusiphandela besebenzisa amaplastic lokunye okutshiyeneyo Shoko ngiyakwamukela kuhlelo siyezwa intsha elizweni ikhala ngodubo lokusolakala kwemisebenzi uhlelo lweClean Up Campaign lukhanya ngani luyafundisa uZulu ukuthi balakho ukuthola indlela zokuziphandela besebenzisa amaplastic lokunye okutshiyeneyo awutshele okuningi ngalokho ukuthi umuntu wenza njani imali lamaplastic alahlwe nguZulu
sathi sikhambisa thina idolobha lethu abantu abaningi kade bengazwisisi ukuthi ingcekeza ayiphathi kuhle lapha ayiphathi kuhle phansi so ngathe sekubona ukuthi abantu abaningi sebebhenefithe kakhulu lo mkakaso wethu abantu abasalahlizi phansi sekuthola abantu abaningi ababuya besijoyina sekuthola abantu abaningi ababuya besinika i-advice ngikhuluma kanje kuba abantu ama-recyclers asesitshela ukuthi hhayi nxa yenza iprogram yeni lisi-invite lathi sibuye sizokollecta amaphepha arecyclayo imbodlela ezirecyclayo lakho futhi nathi sesifundisa abantu endaweni esiyabe siyenza amathina ukuthi enye ingcekeza ayisongcekezela yakwanisa ukuthi lisenze ukuthi lani ngithole imali
Mhm. Kubeka khona apha kushoko. Chasela abalaleli ukuthi ngaphandle kokwakha izinto usebenzisa ama plastic ula kukwenza imali ngokuthengisa iplastic njalo zikhona na inhlanganiso ezikumsebenzi wokuthenga ama plastic adotshwe ngabantu na.
Hayi ngiyabonga. Le ndaba ze recycling ngapha ngakithi kobulawayo. Yeah, sekulama companies are recycling bayaphatha nabantu sibili. But sifuna ukuthi kuspread kakhulu kube le better reach abantu bekwazi ukuthi imbodlela yama iplastic bottle yama hewu iplastic le yama Pepsi ama Coke imali ungakuthatha kube kuningi imali so sifuna ukuthi sibili abantu bekwazi ukuthi lokudobha ingcikeza uyagcina lawo usule imali so hayi ngiyathaba ngeprogress esiyenzileyo kathi sikobulawayo
hayi siyakuzwa shoko isikhathi yiso esesidliwe ngumangoyi siphosela amazwi akho okugcina kubalaleli
hayi ngamazwi amalutshwane nje ngifuna ukuencourage bonke abantu ukuthi sibe proud of i-environment yethu singa yeyeli ama dump sites abe khona in our surroundings environment yetu iyachengisa lathi ukuthi singabantu aba clean so let's push for that yeah hayi ngiyabonga kakhulu
hayi liyamuzwa zulukandaba sithanda ukubonga uthondela ishoko ngokungena kuhlelo uyalukhuthaza ukuthi dobhani ingcekeza keep your environment clean abafisa ukuxhumana lo shoko la kumthola ku Facebook uthondela ishoko kanye la ku Twitter @shokothonderai sesifikile emaphethelweni ohlelo lwanamhlanje zulukandaba lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo kuhlelo lwe live talk the connection ngolwesibili mina wathi ngitshaye phansi zulukandaba sibhole balisayo ngenja bulo ikamela mingu maikove nchwaka zomoshe zimba pomoshe so tiba nangolo sibili bye bye
siyabonga kakhulu maikove namhla silomculo kwecembu lelupana big show
bantu bakithi kuzo zonke indawo obingelelayo ngwashington ndlovu ngihamba lo Mercedes ndlovu lojabulani moyo singabasunguli belupane big shows siphuma elupane endaweni yelupaswana silamadlalati angu-5 sithanda ukubonga kakhulu ukuthi sisimamele namhlanje sidlala emsakazweni liqhubeke njalo lisisapota Yenze iqembu ngo 2016 saqala ngedlalati elithi unyalo lampumulo salandela ngelithi balandeli bethu salandela ngelithi inandi lento salandela ngelithi zibondiwe salandela ngelithi amasiko sithanda ukubonga kakhulu abafowethu esisebenza lawo abafana lomkhokheli Ndlovu lo Carrington lo Lloyd lo John Usikwamula lo Shadrack izoba khona iqhawe elingade siyibambe lalo kwena lindima yomculo uMbongeni Jabango basuka wasilahlekela elale ngokuthula Ilupane Big Shows ingoma sizibhala ngokufundisa, ngokududuza, ngokujabulisa abantu. Iqembu libhese eJohannesburg. Ku Facebook page likhona iqembu Lupane Big Shows Band. Ku WhatsApp likhona Lupane Big Shows Band. Ama number 084 806 8120
or 644 390 400
061 6639 317
Sithanda ukubonga kakhulu kini lonke elisilalela emsakazweni, inkosi ibusise. Sidinga kakhulu isupport kini.
Ngakubuye uhlelo lwamhlanje wathi sikhangele besilazo abalandeli bokholo lwesiKristu bakhala ngokungayi enzindleni zokukhonza uNkulunkulu. Abafundisi bathi basebenzisa indlela eziningi zokuxhumana nabalandeli ngesikhathi sekhefu lePasika. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Oliver Lisayo ngoKips Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30.